Mashoko anotevera andinokuverengerai anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Dambudziko rekusagadzikana riri kuenderera mberi muHaiti. Ndege dzinobva kuAmerica dzichienda kuHaiti dzamborambidzwa kwemwedzi neFederal Aviation Authority mushure mekunge dzapfurwa apo dzaiedza kumhara muPort au Prince. Nekuda kwekupfurwa uku, nhandare yendege yakambovharwa kusvika musi wa18 Mbudzi, izvo zvakanonotsa kusvitswa kwerubatsiro pamwe nevashandi izvo zviri kudiwa zvakanyanya. Zvichakadaro, maniriro ezvematongerwo enyika achakaita manyama amire nerongo. Musi waMbudzi 10, hurumende iri kufanobata basa muHaiti yeTransitional Presidential Council kana kuti TPC yakasaina mutemo unobvisa vaive vakafanobata chigaro chemutungamiri wehurumende vaGary Connell muhofisi. TPC yakaumbwa muna kubvumbi kuti itungamire Haiti kuenda kuutongi hwejekerere nekuita sarudzo itsva. TPC yakatsiva vaConnell avanga vashanda kwemwedzi mitanhatu ichiisa vaAlex Didier Fils Aime vaimbove mutungamiri weChamber of Commerce and Industry muHaiti. Mumashoko avo, mutauriri webazi rezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMatthew Miller vakatenda vaimbove mutungamiri wehurumende ava nekushandira nyika yavo zvinonwisa mvura. VaMiller vakati America inocherechedza kuti Transitional Presidential Council yemuHaiti nemutungamiri wehurumende vaGary Connell vakatadza kuenda mberi nenzira inovaka nekudaro inotambira danho reTPC rekudoma vanotora chinzvimbo chavo. Vakati America inotarisira kushanda zvakanaka nemutungamiri wehurumende achangobva kudomwa vaAlex Didier Fils Aime neTPC mukaendesa mberi budiriro pamberi pezvimwe zviri kuda kutariswa nekukasika mumwedzi iri kuuya. VaMiller vakatambira kuzvipira kweTPC nemutungamiri wehurumende mutsva nehwaro hwekushanda pamwe hunoburitsa pachena urongwa hunoendesa mberi kuchengetedzeka neutongo hwejekerere nekugadzira nzira yekusarudzo dzakasununguka uye dzakachena. Haiti yave nemakore akawanda iri mudambudziko remhirizhonga yezvikwata iyo iri kuenderera mberi. Muna Gunyana 2024, United Nations Security Council yakamutsiridza chikwata chiri kutungamirwa neKenya cheMultinational Security Support kana kuti MSS muHaiti kwemwedzi 12 kuti chibatsire mapurisa eHaiti kupedza kusatevedzerwa kwemutemo. Mutevedzeri mukuru wemutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaVedant Patel vakati America yakanangana nekugadzirisa matambudziko ari muHaiti. Vakati chikwata cheMSS chiri kuramba chichibudirira muurongwa hwacho chichitarisira kushandidzana neHaiti National Police. Vakati vane urongwa hwekupa mari nerubatsiro zvinoda kusvika ku$628 million yekutsigira chikwata cheMSS. Vakati izvi zvinenge zvichisanganisira motokari dzakadzivirirwa, zvihovhahovha, magogorosi ekuonesa usiku pamwe nemadhroni. VaPatel vakati vanotarisira kushanda nemutungamiri wehurumende mutsva vachiti zvakakosha zvinodiwa nevanhu vemuHaiti zvinoda kuti hurumende yakafanobata matomu itungamidze mberi utongo hwejekerere nezvinodiwa mune zvematongerwo enyika uye vakati vacharamba vari mazviri zvakanyanya. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai.